zero dzakasaka kuchidare epolitpro ritiayo vangatimbomira aipita sarudzo dzamaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri hwekumaprovinces kubva kumadistrict namadcs namaprovinces hunenge huchiungana kumaprovincial centers yavo saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vaakukonsetireta nekukambena muzvigaro efoti yaashoma yakuiswa kunyaya dzokugadzirira virtual conference paprovincial centers ndokusaka tati aiwa ngatichipedzai madistrict sekutarwa kwaakaita madistrict akapera tochimira topinda muconference tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzamaprovinces
pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezanu pf panyaya yekurwira zvigaro munotii nazvo
mashoko iwayo takaataura nezuro tichiseka padare yatakaita navati vapi venhau navanyora izvozvo navataura izvozvo kuti inhau yefactionalism yasaka kuti maelections apostpone takavatura pamusangano iwoyo tichitoziva kuti ndivana vambara vanofarira kunyeya nokunyora zvenhema nezvekwavasina kuswera pamusoro penyaya nechekuita nekufambiswa kwebasa muzanu pf dzimwe nguva tichazosvika pakugara pasi togonongorora kuti zvakakodzera here kuti tinge tine vatapi venhau vakaita seava pamusangano yatinoita navatori venhau tapedza politburo nokuti mashoko avo anga ari completely 100 kilometers away from the truth hazvifaniri kunge zvichidaro kana nemi munozviona kuti ungwaru hweutungamiri pari zvino tasarirwa nevhiki mbiri kana nhatu kuti tipinde muannual people's conference hatigoni kuita tsarudzo dzamaprovinces munguva iyoyi takatarisana neannual conference saka naizvozvo utungamiri hwakati all efforts must now be focused on the annual people's conference kuti pasava nedivided attention yokuti vamwe vane zvidzimbo zvavamwe vane mabasa vakatumwa kuti vaite vowanikwa zvekare vari kubishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference
idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei